hurumende isisu sesangano takainyorera bazi rehurumende rinoona nezvemari reReserve Bank takavanyorera kubudikidza nemukuru webhanga vaDr. John Mushayavano. Tikanyorera zve kuMinistry of Finance, Economic Development and Investment Promotion kubudikidza naminista nemutedzere wavo uyewo nemunyori mukuru weministry iyoyo Permanent Secretary. Tikanyorera zve kuMinistry of Industry and Commerce kubudikidza nemukuru weministry minister nemutedzere wavo uyewo nemunyori mukuru weministry iyoyo kuti tinge tichionesana pamwe chete kuti kune rimwe rutivi kune mutemo asi kune rimwe rutivi kunewo zvinenge zvichiitikawo kana matambudziko anenge achisanganikwa nawo nevemabhizimusi nekuti vagara vaine matambudziko akasiyana siyana ayo anga achiremera mabhizimusi avo saka vari kuti zviri nani vavhara havo mikova vonoendawo kuinformal uko kwatingati kunenge kuchingotengeswa njake njake kusina mitemo nemaregulations akawanda.
Chii chaizvo chavari kunyunyuta nacho pamutemo mutsva uyu?
Vari kuti exchange rate yacho panoda kunge pakanyasojekeswa kuti zvomene inenge ichidetermainwa neaya atingati mamarket forces. Nekuti ikarakidza kunge inogara ichisara kumashure zvinogona kuita kuti vemabhizimusi vakawanda vafungidzire kuti vanokwanisa kunge vachirasikirwa nemari dzavowo zvakare.
Asi ka takanzwa hurumende ichiti munokwanisa kunotora mari yekunze kumabhanga, hazvisi kuitika here izvi?
Havasani vakuwana mari yakakwana yeforeign currency yavanenge vachida kuti vange vachigozoshandisa kutenga zvinhu zvekushandisa pakugadziriswa kwezvinhu zvavanogadzira zvakafanana nemaraw materials. Saka ndingati ipapo ndo pamwe pari kurakidza kunge pachiri nedambudziko. Vanogadzira zvinhu vanenge vakuti takufanawo kunge tichishandisa zvigadzirwa zvedu kuti tihwerengedzewo foreign currency iyo inenge ichibva mumusika kana kubva kuvatengi. Saka ndorimwe redambudziko ratiri kuona iroro kuti zvinogona kuremera vezvitoro vanotengesa pachokwadi